Rimwe remagweta vachamisa, advocate vane mpofu, vati havachadi kuti muzvare kupe vape mhinduro pachikumbiro chavakasvitsa kudare, chekuti mutongo wakaturwa nedare usendekwe parutivi. Vampofu, vaudza dare kuti muzvare kupe, havana kupikisa mudare rehigh court pakanzwika nyaya iyi, iyo yakakwidzwa kudare neimwe nhengo yeMDC, vaElias Mashavira, yokuti vachamisa havana kodzero yekutungamira bato reMDC, sezvo vachiti kudomwa kwavakaitwa sina mushakabvu vaMorgan Tsvangirai, semumwe wevatevedzeri vavo kwaiva kunze kwemutemo.
Zvakaitika ndezvekuti mai Thokozani Kupe havana kuisa mapepa vachipikisa kana kubvumirana nechikumbiro chakanga chiri kudare rekuzasi rehigh court, asi vazosvika kunoku ndo vanga vakutanga kumhanya mhanya vachiisaisa mapepa. Isu tazoti aiwazve kwavanogotinetserei kuno munhu akanga asina kumboisa kana chikumbiro kuzasi, saka ngavachibuda panyaya inoiri. Hativadi panyaya inoiri, tinongoda vaMashavira nokuti ndo vatanga tichiita sei tichinetsana navo.
Asi zvataurwa navampofu mudare zvapikiswa negweta ramuzvare kupe vaLove More Maduku, avo vaudza dare kuti muzvare kupe vane chekuita nenyaya iyi sezvo varivo vaiva mutevedzeri wavatsvangirai. Aifanira kufanobata matomu pakafa vatsvangirai, pakamirirwa kuitwa kongiresi yechimbi chimbi sezvinotaurwa nebumbiro remitemo reMDC kana mutungamiriri webato achinge afa.
Mai Kupe vakwanisa kubuda munyaya iyi nekuti judgment yakabva kuhigh court yakati vachamisa havasivivo president. Munhu aifanira kuita president, utori president Mai Kupe as acting president nebumbiro remutemo rakashandiswa nedare rehigh court. Saka Mai Kupe vari kutoti aiwa ndatova nejudgment yekuti ndini mutungamiriri weMDC kusvika paitwa congress, havangambobudi munyaya yakadaro, ndo vachatodefenda. Kunyanzi uyaya akaendesa nyaya yekuhigh court akati haachadi, ivo vacharamba vangoripo. Saka ndo zvotanga tichinetsana masikatano, and I think manzwa dare richitaura kuti aya ndo vachazvitonga izvozvi mangwana. Asi ndinoona kunge vanditozondana vanozondiramidza kuti ramba ichienda mberi vachiti aiwa mutemo unenge wakajeka ipapo.
Mumwe wevatevedzeri vavatsvangirai vaElias Mudzuri pamwe nevaimbova munyori mukuru muMDC panguva yeutungamiri hwavatsvangirai vaDouglas Monzora, avo vanga vakadomwa navachamisa kuti vapindure panyaya iyi, vabvuma kubuda munyaya iyi vachiti pakanzwika nyaya iyi muhigh court havana chavakataura. Dare rati richatura mutongo waro mangwana wekuti muzvare kupe vobvumidzwa kunzwikwa nedare here kana kuti kwete. Dare ratiwo riri kuda kuti magweta awirirane kuti mapepa ari pamberi paro ndiwo here akashandiswa pakanzwikwa nyaya iyi muhigh court. Vampofu vati mapepa aya anosanganisira kuti bumbiro remutemo rebato chairo nderipi rinofanira kushandiswa panyaya iyi anofanira kupenengurwa mudare rehigh court. MDC inonzi ine mabumbiro akasiyana zvitevera kuvandudzwa kwakaitwa bumbiro rebato iri pakongresi yaro.
Zvakaitika ndezvekuti mapepa ekuno paakagadziriswa achiunganidzwa akanga asina kukwana. Zvakanga asina kukwana takanga tanyora isusu tichiti mapepa aya auya ana kukwana. Saka zvasina kukwana tipei mapepa asina kunge akaiswa ipapo. Saka zvazoitika ndezvekuti nhasi dare ratipa mapepa ndofunga about 200 pages ndokubva rati tarisai ano 200 ndobva bva titarisai mapepa aya muone here kuti ndiwo mapepa amakanga muchiti akanga asipo. Saka zvatazoita manje tazoti tinoda kuti timatarisise nekuti isusu tine vanotituma my instructing lawyers totarisa mapepa auya nasa toona here kuti ndiwo here mapepa akanga ari kuchi akanga ari kudare. Kana tichinge taona kuti ndiwo akanga ari mapepa anga ari kudare tochifamba tichienda mberi.
Vachamisa vanoti ndivo mutungamiriri webato akasarudzwa neNational Council yebato ravo kuti vatungamire bato reMDC zvichitevera kufa kwakaita vatsvangirai izvo zvakazotsinirwa necongress yakaitwa kugweru mwedzi mishoma yadarika. Nekune rumwe rutivi vaMashavira avo vakakwidza nyaya iyi kudare vanoti muzvare kupe ndo vaifanira kumbobata matomu pakamirirwa kuitwa kongresi yekusarudza aizotsiva vatsvangirai. Dare repamusoro rakabvumirana navaMashavira izvo zvakazoita kuti vachamisa vakwidze nyaya iyi kudare reSupreme Court. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Sibanda vaburitsa mashoko ekuti vachamisa ndo vacharamba vari mutungamiriri webato ravo zvisinei nezvichabuda mudare reSupreme Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.